The democratic principles that we advocate for in Zimbabwe are based on the rights and protections that are enshrined in Zimbabwe's constitution. These are the rights and protections that the Zimbabwean people fought and died for.
Handi chinhu chitsva. Izvi zviri mubumbiro remutemo wenyika. Ndizvo zvakarwirwawo nevana veZimbabwe. Chechipiri, ini pachezvangu ndinofunga kuti kodzero idzi dzikaremekedzwa. Nyika inobudirira. Ndinofungawo apa ndipo pamire hurumende yeAmerica. Mukatarisa nhoroondo yedu yeAmerica, kupa vanhu rusununguko nekodzero dzavo pasina anosiyiwa kunze kwakasimudzira upfumi hwenyika yedu uye ndozvatinokurudzirawo kuti Zimbabwe nedzimwe nyika dzitevedzere.